Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber and this nation. He thought he could divide us in Europe as well, but Putin was wrong.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura nhasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika pamwe nezviri kuitika muUkraine.
Saka isusu sehama yedu yakakondewa nevanhu vezano tiri kutevedzera urongwa ihwohwo. Saka ndingangoti muchidimbo tiri pakutevera urongwa hwemhuri hwokuti ihwo kana panoitwa postmortem musi wechina hama yedu yozozorodzwa.
Nengo yebato reCitizens Coalition for Change yakapondwa pamusangano webato iri mukwekwe nemuswe zvondo vamboneni Ncube vachachengetwa kumusha kwavo kulowa kweru nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura nhasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika pamwe nezviri kuitika muUkraine. VaBiden vasimbaradza mashoko avo ekushora zvakaitwa neRussia zvokupindira muUkraine umo mune hondo iri kuvhiringa upenyu hwevanhu pamwe nekuuraya vanhu vanodarika 350. VaBiden vati hondo yakatangwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin ihondo yakanyatsorongwa. VaBiden vati vaPutin vakaramba kutaurirana uye vaifunga kuti NATO hapana zvainoita.
Together along with our allies we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilked billions of dollars off this violent regime, no more. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs.
Russia yakapinda zvichisimba muUkraine musi wakukadzi 24 umo iri kurwisa mizinda yemauto nezvombo zvinosanganisira zvemuchadenga. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kutiza muUkraine zvichipotera munyika dzakapoteredza nyika iyi. VaBiden vatorawo mukana uyu kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika yavo vakati vakazvipira kurwisa kupera kwesimba remari yenyika kana kuti inflation. Hatina kukwanisa kunzwa zvataurwa nenhengo yeRepublican Party amai Kim Reynolds sezvo tange tava kuenda pamhepo. Mukuzeya mashoko ava Biden tabata nyanzvi munyaya dzezvokutidzana pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha avo vanodzidzisa paDeVry University kuOhio kuno kuAmerica.
Vanyanyo kutaura vakasimbirira chaizvo kubvira pakutanga Russia kurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine vakapinda mune zvavari kuita senyika yeAmerica kuzama kupanisha Russia zvamasanctions nokubva vazotaura zvekurwadzikana kuri kuitwa ne pasi rose ni ya ze ekonomi ne zviri kuitwa ni Russia vakabva vataura marwadzo ekonomi muAmerica muno kuvanhu muAmerica vachizobva vapinda ivo zvavakaita vapinda pabasa pagore rapera nezvavari kuda kuita zvishuviro zvavo vachikumbira mari kuti mitemo yemari inobva kuCongress inge ichipasiwa vazotaura zvekare vakananga nezveCOVID-19 paya zvavakaita kurwisa chirwere ichi pamwe chete nezviri kuitika nezvavari kutarisira.
Ko pane nyaya zvezveupfumi zvemabhizimisi zveikonomi muAmerica vati chiicha mabata?
Vatanga ivo nokutaura kuti upfumi hweAmerica hunenge huri kufamba zvakanaka asi vanhu vari kurwadziwa nokuda kwokudhura kuri kuita zvinhu zvichisanganisira nezviri kuita zviri kuitwa kuUkraine uko neRussia zviri kuita kuti peturo nedhiziri zvikwire zvichikwidza zvese zverendi zvichikwidza zvese zvamasizi asiwo vazotaura zvavari kushuvira kuita nezvavakatoita kuitira kuti marwadzo iwayo eikonomi adzakire. Vanotaura ivo kuti vakaita kuti mutemo wemari weAmerica Rescue Plan wakakrieta mabasa akawanda chaizvo muAmerica ukakudza ikonomi yeAmerica kusvika pakuti vashandi vangavoshayikwa zvekare. Nyangwe zvazvo upfumi hwedu marwadzo eAmerica ikonomi kudhura kwezvinhu kuchikwira asi pane zvavakazama kuiti
zvavataura izvi zvichagamuchirwa sei, zvichatambirwa sei nevagari vomuAmerica?
Ndinoona kuti zvichatambirwa chaizvo nokuti zvimwe zvazvo zviri kutoitika. Tiri kuzviona isu vuno kuHayo kwavapembedza kuti kambani yeIntel iri kuinvesta mari yakawanda chaizvo kudarika imwe investment yati yamboitwa muAmerica mose.
Panyaya yekubatanidza nyika mavona chiyapa?
Ndavona kuti vaBiden vari kuita basa rakakura chaizvo pamwe chete nokudzidzisa dzimwe nyika dziya dzinowanza dzati taakuita look east taakuita look kupi zvinoremadza nyika izvozvo hazvikudzi nyika izvozvo. VaBiden vari kutaura ivo kuti zvavari kuita vari kubatanidza vari kutsvaga ushamwari kubva kuAfrica kubva kuAsia kubva kuEurope kuti varwise muvengi wavo uri kuRussia iri kuomesera nyika yeUkraine pamwe chete nokuomesera iro pasi rese. Saka chidzidzo kunyika ichochi zvokuti kwai vana look east zvezvi hazvibhadhari.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana pasi rose uye vachidzidzisa paDeFry University kuno kuOhio kuAmerica vanga vachitaura vari parunhare kuOhio. Tabatawo nhengo yeCitizens Coalition for Change vatawanda dzokora kuti tinzwe maonero avo.
VaBiden vatanga nekutaura nyaya hombe iri kunetsa yavhundutsa vanhu vose zvakaitwa navaPutin kuti vakanopinda munyika yakazvimiririra vakangotanga kuirwisa vasina kudenhawa kana kudii. Izvozvi vari kuponda vanhu. VaBiden vanyatsotaura zvakanyanyisa vakasimbisa kuti ivo nevamwe vavanoshamwaridzana navo vachamira nehurumende yeUkraine kuti vaone kuti vaPutin havabudirire.
Vamwe vanoti havana kunzwa vaBiden vachitaura nyaya yekuti America ichapinzawo here mauto mukunobatsira Ukraine kurwisa. Zvii zvamungataura?
America iri kutaura kuti haisi kuzoisa mauto pasi asi vane zvakawanda zvavari kuita. Izvo zvatiri kutaura yatiri kuti inonzi humanitarian aid inosvika $1 billion. Vane zvirango zveupfumiwo zvakare zvavakaisira Russia izvo zvaita kuti upfumi hweRussia hubva hwatodzikira pasi, mari yavo yabva yadzikirawo pasi. Tanzwawo zvakare vaBiden vachitaura kuti ivo havachada kuona chero ndege yeRussia ichipinda muAmerica. Tukutarisirawo nyika dzakawanda kuti dziite saizvozvo.
Tanzwa vaBiden vachitaurawo nyaya yeupfumi hwenyika. Zvii zvamungataura?
VaBiden vataura nezvichaitwa muAmerica kuti America ibva yanyatsoita nyika hombe. Vakataura nezvekuvaka mabridge, kuvaka maroads. Vakataurawo nemabasa akakrietwa nehurumende yavo kuti hakuna mabasa akawanda akagadzirwa nenyika kana kuti nehurumende yeAmerica anopfuura zvaitwa navaBiden.
Uko panya COVID-19 munoti ine zvataurwa na Biden.
Tinowirana navo ndozvipitika America yakashanda va Biden vakashanda zvikuru sei panyaya testing nepanyaya yekupa ma vaccines vakashanda zvekuti chirwere chadzikira muno saka ukatovanzwa vakudaro havangotaure zvemusoro wavo.
Avo vange vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vatawanda dzokora vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare vari kuNorth Dakota. Tabata vosachigaro weZanu PF muNorth America Province varegista rumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Atingi ndonasa kuti mashoko abva kuna Biden mashoko okuzvisimbisa asi iwo uchiwa kuti muviri uri kugwadza hazvirevi kuti wapora. Nyaya iri kuitika kueastern Europe kuUkraine nokuRussia haidi maapproach ari kuitwa nana Biden neAmerica nemaallies avo ekuwest nokuti Russia ine zvombo zvakangofanana nezvombo zvavanazvo zvese. Saka kana vakasataura neRussia zvakanaka ikwete zvokutaura nayo vachisandudzira situation inogona kutongoita west ende hapana zvavanombotoita.
Sei muchidaro acharumbira?
Nokuti chero vakabatana as NATO havana zvavanokwanisa kuita kuRussia nokuti Russia ine zvombo zvine NATO yose. Saka I think approach iri wrong uye kutaura kwavaita somunhu neunotungamirira nyika yavo United States vachida kusimbisa maUkrainian zvinogona kunge zvisina zvazvinobatsira zvazvo at all nokuti hondo iri kutogwiwa kutaura kwatiri kuita. Muchinzwai nokuti Russia yanga ine convoy ye65 kilometers long yanga ichipinda muUkraine. Right now vanhu vese muUkraine vari kutambura mabombardment ari kuramba achiwedzera muUkraine kunana Kiev and everywhere. Chaakutoitika ndechekuti Russia yaakutoita take over Ukraine Biden achipa State of the Union yake isina chainobatsira nechainochinja.
Ko panyaya yezvirango zviri kutemerwa Russia izvi vataura zvakare kuti ndege dzeRussia hadzichabvumidzwe kupfuura nemuAmerica nezvimwewo.
Masanctions avari kutemera Russia handifungi kuti anosevha any purpose nokuti Russia ine stakeholder panyaya dzeoil uye gas. Russia yachatora Ukraine yopuwa masanctions but masanctions they will never last forever but Ukraine will be gone forever.
Ko panyaya yehupfumi
zvinhu zvaakuitwa kuti China inge iri superpower panyaya yokuva the biggest economy in the world inyaya yekuti vanoziva how to economize. America inoziva how to use mari dzavo vachisponsor hondo kune dzimwe nyika.
Avo vange vari sachigaro veZanu PF muNorth America Province varegista rumbira vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuCanada. Citizens Coalition for Change rinoti mutumbi wenhengo yebato ravo yakapondwa pamusangano webato iri mukwekwe nemusi wesvondo vamboneni Ncube uchaendeswa kuBulawayo mangwana china kuti vavhenekwe nevana chiremba kuti chii chakavauraya kana kuti post mortem asi vachidzoka nechina wakare. VaNcube vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZanu PF. Murungi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti Ncube achachengetwa nemusi wechishanu kumusha kwake kwanyama kuLower Gweru. Tabata vaChibaya kuti vatiudze zvizhinji.
Nezuro semurungu wemusangano wakaona matambudziko akaitika musi wesvondo apo pakapondwa hama yedu nevanhu vezano. Ndakaenda kundobata maoko kuvabereki nemukomana uyu. Ndakasangana nababa vekumubereka nemunin'ina wababa vekumubereka nemadzikoma ake maviri pamwe chete nehanzvadzi yake. Tikasiyavo tavapa chikafu chaifana kubetsera avo vanhu vanga vachichema hama yavo pamusha pavo. Hama dzemufi vakationesa kuti musi wechina svondo rino bhodhi kana kuti mutumbi waizoenda kuLawa kupostmortem uchidzoka musi uwoyo wechina wozondorara kwanyama kuLower Gweru kana kuti kuVungu achizochengetwa musi wechishanu. So tikabvana tikumhura tichabatsirana kuti tichengete hama yedu mune zvakanaka musi wechishanu wacho.
Saka ndingangoti nini muchidimbo pandakaenda kune zuro ndo mafambiro andakaita pandakandoonana nehama dzemufi kusanganisira baba wacho.
Takanzwa mashoko kuita sokuti pakamboita makakatano apa musoro pemufi pamusoro pechituna.
Muzuva ranhasi vachikwinya vanova ivo vachamiririra bato redu mudunhu kuti munzvimbo yembiso vazofunegwa nhasi noumwe anga achisitimuve vachiudziwa kuti pazvamakaita zvakwana chisiyai nezvemukomana uyu chisiyai nezvemufu uyu taakuita isusu veukama. Vachikwinya vakabvunza kuti isu sebato reCCC zvese zvatiri kuita tiri kufamba nababa vemufi tiri kufamba nevesi veukama kuimwe ndimwe ani uye andokupinda kuti tatokuudzai chimirai. Saka vatikunya ndobva vandiudzai nesemurongo wemusangano kuti champion organizer ndo zvatasangana nazvo izvi ndoita sei. Ndikati zvepafoni zvinonetsa svikai kumba mundoona nehama dzatakaonanadzo nezuro. Saka vatikunya hongu vaenda kumba kuya munhu uya vaona paine maisuzu anokwanata matatu anga asina manamba plates. Sekutaura kwavatikwinya vanoti ivo motikari idzi zviri pachena dzidzaa dziri motikari dzevasori kana kuti anonzi masiyaiwo kakaa kuchirungu. Saka vachisvika paya vabva vatowana umwe munhu anga achisvita hama yepo achidzinga vanhu vanga vachichema hama yavo. Pakudzinga apa vabva vadzinga kusanganisira nehama dzemufi dzeropa dzemumba zvodudzira kuti vanhu ava havana kana ukama nemhuri yekwaNcube. Vana baba vacho vanonzi vachibva mumba zvokuti vangazokwanisa kana kubuda kana panze. Saka ndingangoti muchidimbo vanhu vari kuita izvi mabasa ari pachena evasori, mabasa ari pachena emasiyaiwo avo ari kutumwa nezano inova iyo yatinoti ndiyo nechokuita nokutsakatika kwemwana uyu. Vaida kubvuronga urongwa hwokuchengetwa kwemwana uyu akapondwa pagungano remusosondo nevanhu vezano.
Saka pari zvino hama dzake dzichakwanisa here kumuchengeta?
Paurongwa hune mapurisa mukati nevanhu kana kuti vanachiremba vepakwekwe General Hospital hunova urongwa hwatiri kutevedzera tichitevera kumasure kwemhuri. Tingori paurongwa hwokuti musi wechina mutumbi uchaenda kupost mortem kuulawayo wodzoka kukwekwe. Wadzoka kukwekwe musi wechina uwoyo woenda kundorara kumusha kwanyama kuluva gweru. Saka isusu sehama yedu yakapondewa nevanhu vezano tiri kutevedzera urongwa ihwohwo. Saka ndingangoti muchidimbo mukoma wande tiri pakutevera urongwa hwemhuri hwokuti ihwo kana panoitwa post mortem musi wechina hama yedu yozozorodzwa yozochengetwa musi wechishanu.
Avo vange vari murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru neStudio 7. Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye harina chekuita nekupundwa kwavaNcube. Komishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission rabudisa gwaro richishora mhirizhonga yarinoti iri kuona munyika. Gwaro iri rinoyeuchidza vanhu pamusoro pekodzero dzavo kubva sarudzo dzisati dzaitwa kusvika dzapera. Zimbabwe Human Rights Commission inoti kurwisana mukati memapato uye kurwisana kwemapato kuri kukanganisa upenyu hwevanhu uye hakubvumidzwi. Zimbabwe Human Rights Commission haina kutaura pamusoro pemutsigiri weCitizens Coalition for Change akaurawa pamusangano webato rake kugweru nemusi wesvondo. Gwaro reZimbabwe Human Rights Commission rabudiswa zvichitevera gwaro rakabudiswavo nekomishoni inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission, iyo yakashora mhirizhonga iri kuitika pane imwe misangano yemapato ezvematongero enyika. Vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoshora masangano aya vachiti haasi kuita zvakakwana mukuchengetedza kodzero dzevanhu. muongorori wezvematongero enyika vajowi mabenge vanoti masangano aya anomirira kusvika zvinhu zvaipa ozotanga kutaura asi asingashori vanokonzera mhirizhonga. Vamabhenge vati vanhu vazhinji havazivi pamusoro pesangano reNational Peace and Reconciliation Commission nokuti harisi kuita basa raro mukati mevanhu varinofanira kuva richibatsira.
Maonero andinoita inini panyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission, NPRC yadzoka yoita sechikutu kwenguva ndefu, yadzoka yaita sechimbwanana. Ukavhunza kana ani zvake muZimbabwe kuti munorangarirawo rini pamakapedzera kunzwawo hurongwa hweNPRC hwekunge iri pamberi yakatungamirira ichiita kuti munyika munge muine runyararo nguva nenguva kana sarudzo dzosvika zvinge zvichiendeka, unogona kutonzwa kuti hatirangariri. Saka NPRC inoita sekuti biridhogi risina meno, zimbwazi hombe hombe risina meno, kuti vachiti tuturu pari zvino vakuona kuti iko mhirizhonga yakutoitika. Ndo inonzi pachirungu a little too late, nekuti vanhu havachazivi kuti NPRC yacho yakambonyatsa kumira papi.
Asika vamabhenge ndizvo zvakaumbirwa komishini ika.
Tozviziva kuti iboka rinofanira kunge richibatsira vanhu, nekuti ndo machapter 12 commissions acho anenge achinzi independent commissions. Asi ukatotarisa dzimwe nhambo nemanyorero avo unotoona kuti ava vanengewo vanotema vane kwavakarerekera. Dai NPRC yaratidza kuti inongomira navana veZimbabwe isinganyanyi kuda kupindiridza munyaya dzekuda kuzoti vazenge vari vanenge vakuita sana mutongi gava maenzanise.
Harisi iro basa ravo here vamabhenge? Sekuziva kwenyu basa ravo nderei chaizvo?
Ivo chavo ndechongoti munyika muve nerunyararo, muve nerunyararo vachiita kuti vanhu vange vachigarisana zvakanaka, kana vachiita kutiwo sekuti mhirizhonga isange ichiitika, kwete kuti vanozotaura chete kana mhirizhonga ichinge yazoitika.
Sei SADC neAfrican Union dzakanyarara mhirizhonga ichitanga kuitika zvishoma zvishoma munyika?
Panyaya yebato reSADC neAfrican Union ndo zvatakagara tichitaura izvozvo, kuti SADC neAfrican Union vanoona inonzi pachirungu early warning system. Zviri kuitwa izvizvi, maona imboni mboni dziri kuitika idzi, asi ivo vanosarudza kuramba vakaisa zvitanda muzheve, vanosarudza kuramba vaita sekuti havana meso. Zvavanoda kuti vazenge vachiti benengu, zvavanoda kuti vazenge vachitirimuka kuona mumugwagwa mazoratidza kuti mazoumburudzwa vanhu zvino, vanhu varasikirwa neupenyu vakati wandei, ndo pavanozotanga kuti tuturu vachinge vachida kusumudza musoro.
Munoti kuSADC neAfrican Union?
Tinongoti kuSADC neAfrican Union, honai nyika yenyu iya zvamakamboita paya muchiiperekedza ichi muchiita kuti munyika munge muine utongi hwejechetere, tadzokera kuya kwatakabva. Honai musamirira kuti mutange maitika mhirizhonga huru kwazvo munyika kuti muzenge muchisumudza musoro. veSADC neAfrican Union vanongokurudzirwa sekukurudzirwa kukurudzira kwatagara chingovaita kuti mukaona muchimunyika muchiratidza kuti tsvimbo mugodzi yanyanya, kasirai kutaura vanhu vasati varasikirwa neupenyu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare neStudio 7. Asi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vazhinji vanozviti vanoongorora zvematongero enyika vane mapato avanotsigira uye vanovenga bato reZANU PF.
Ndinotenda uye asi muongorori wenyaya dzezvematongero enyika, nokuti matauriro akanotoratidza pachena kuti haazive, haana ruzivo, ngaangobuda pachena kuti munhu akarekera kubato mapato anopikisa hurumende yeZANU PF. Zvinotenderwa izvozvo, mutemo wemunyika yeZimbabwe does not criminalize kuti uve munhu weopposition kana kuti uve bato rinopikisa. Ngaangozvitaurira akazvimirira saizvozvo, kwete kuda kuvanda muchikwenzi kana kuvanda nechigunwe achinyepera kuti muongorori. Vaongorori vanoziva mafambisirwo anoita nyaya dzezvematongerwo enyika, ende vanoziva kuti mutemo wenyika unotanga mberi kuchizoteera mitemo yepasi rose inonzi international law. Naizvozvo mutemo weZimbabwe takataurira bato iro bandiko ravari kutaura Peace and Reconciliation Commission, vangareva here ivo kuti bandiko iri ratadza basa nekuda kwekuti kwaitika mhirizhonga kukwekwe, votaura kuti rakarerekera kuZANU PF imiri zvongangani dzatinoona dzichiitika. Nyaya yandiri kutaura ndeyekuti hazvina kunaka kutarisa muono wezvematongerwo enyika uchitarisa kuti bandiko iri ndere ZANU PF kana kuti ndere MDC kana uri munhu anoongorora. Aiwa, kusaziva ikoko. Zvekare mashoko avo anotaridza kuti havana tolerance kana kuti havadi kuona vanhu veZANU PF.
Avo vange vari mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dhara tichitambura nekuda kweZANU PF yava ne 41 years ichitonga, but hapana zvairi kuita, hapana zvayakamboita. Mabasa takatarisira mabasa, izvezvi vari kutaura kuti Zimbabwe is open for business, it's open for business. Business racho unori opena neni kuti unenge usingashandi. Saka unoiwana kupi mari yekuita bhizinesi racho? Saka munangagwa ngarege kuda kutamba nepfungwa dzavanhu.
Mangwanana akanaka vashamarari vestudio 7. Inini ndinoda kungotaurawo pamusoro pezvakaitika kugokwe. Zvakaitika kugokwe zvinoratidza kuti vanhu vezano vari kunyara uye vari kuhla. Zvakaita zvishamiso kuti kumaruseva vangarambiwa zvakadaro, asi kandiwo kutotanga kwazvo ikoko. Havachadiwa, havachadi zvezano vanhu, kunyepewa kwanyanya kwanyanya, ende nemadzabu anongozvidzokorora iwo achikundikana. Zvakaitika mukugoko kuzvinonyadzisa. Dai ndanga ndirini kugaro, ndaikambera ndakanyarara ndichiudza mapurisa kuti vasaita noizi. Kuita noizi kwavari kuita kudisturba munhu ana maraitsi ake munyika yavanoti ine dhemokrasi, ivo vachidisturba zvakadaro zvinonyadzisa.
Maswera maswera sei vashamarari vestudio 7, maswera sei. Vedwe tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kurwadziwa. Tarirai muone zvoita ZANU iya. Vanhu vari kuchema nehondo dziri kuitika kunana Ukraine. Saka zvasiyanei nekuti vana vofira nyika yavo here? Vedwe vana vari kuurawa muZimbabwe. Shuwa kukwekwe kusvike pakufa munhu nekuda kweZANU. Munangagwa adireiko kudaro naye hama vadikamwe? Adirei kudaro Munangagwa? Kuteura ropa revana vasina mhaka, vari kugwira kodzero dzavo, vari kugwira kusarudza mutungamiriri wavanoda. Kuitawo here ikoko Shuwa? Zvinorwadza, zvinosiririsa zviri kuitwa neZANU. Dai varega kudaro, varega vana veZimbabwe vasunungukawo. Kodzero dzavo dzishande munyika mavo. Vofarirepi? Vosunungirepi? Kotoendepiko nai veduwe? Toendepi? Shuwa dzimwe nyikawo dzatadza kana kutionawo Shuwa tichishungurudzwa hama dzichifa kudaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura nhasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nezviri kuitika muUkraine. Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change yakapondwa pamusangano webato iri mukwekwe nemusi wesvondo. Vambongeni Ncube vachachengetwa kusha kwavo nemusi wechishanu. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.